manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manheru anhasi, uri musi wechitatu, zvita 15, 2021. Makateerera ku Studio 7, nevhengere yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kuferefetwa kwenyaya yekupondwa kwavanyasha Zhambe Mawere veMDC Alliance kutora nguva yakareba. Masangano evatori venhau munyika anoti hurumende inofanira kuteerera zvichemo zvevanhu apo inogadzira mitemo sezvo mumwe mitemo iri kudzikwa. Sezvo mumwe mitemo yairi kudzika iri kuomesera vatori venhau. Chikwata chemaWarriors chatarisana nematambudziko makukutu apo chatarisana nemakundano eAfcon 2021. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Matikitiva eCentral Investigations Department kana kuti CID ekumasvingo akanyorera tsamba kugweta riri kumirira nhengo yeMDC Alliance vanyasha Zhambe Mawere achiti achakamirira tsamba yekuti chii chakamuraya kubva kuna vana chiremba vasati vapeta kuferefeta kwavo nyaya iyi. Mufi anofungidzirwa kuti akapondwa nevatsigiri veZANU PF. Mutsamba iri maoko eStudio 7, mapurisa anotenda kuti akapuwa maoko tsamba kubva kumagweta pamhosva ine namba dzekuti RRB 4596219. Mapurisa anoti anotarisira kuva netsamba kubva kuna vana chiremba sezvo vari kuferefeta nyaya yekupondwa kwemunhu zvinoiswa mugwaro rinonzi 234 remapurisa. Vamawere vanonzi vakaitwa kafira mberi muna Gumiguru apo mutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa vaiita musangano nevakuru vakuru venzvimbo nevatsigiri vavo kumasvingo. Vakazoshaya mukupera kwambudzi vari muchipatara kuHarare. Vainge vakafanobata chigaro chemutauriri weZANU PF panguva yemhirizhonga iyi vaPatrick Chinamasa vakaudza vatori venhau kuti veMDC Alliance ndivo vaikonzera mhirizhonga nekuti vaida kutaura nevanhu vaisada kunzwa zvavaitaura. Kunyange hazvo vamawere vanonzi vakadoma vanhu vainge vavaita kafira mberi hapana atasungwa kusvika pari zvino zvapakuti gweta ravo vaMartin Mureri vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vanyorere mapurisa tsamba vachida kuziva kuti sei zviri kutora nguva kusunga vanhu vari kupomerwa mhosva iyi. Mapurisa akatombochengetedza muusungwa mudzimai wemufi nemunin'ina wake apo vakaenda kukamba yavo vachinyunyuta nemabatirwo ari kuitwa nyaya iyi nemapurisa. Mugozeya nezvenyaya iyi Tabata vaMureri.
Nyaya yavamawere mukoma iko zvino takanyora tsamba ku Law and Order kuna Detective Inspector James Nyoni vakatipindura kuti nyaya ichiri pakati pemainvestigations yakamirira medical report inofana kuti riunzwe kwavari kuti vaindirire mberi neufakazi hwenyaya iyi.
Ko ane gwaro iri rekuchipatara rekuti chii chakauraya mufi ndiani uye rakakosha sei pakuferefetwa kwenyaya?
Ndakataurira hama dzemushakabvu dzavamawere idzo dzakati gwaro irero vacharunza kwandiri kuti ndiende naro kumapurisa kana kuti ndichaita kuti ivo vandosvitsa mapurisa, but nyaya yedu hombe iripo haisi nyaya yegwaro iri. Pane mazita akasiya ataurwa nemushakabvu akataura kuti ndo vanhu vakanga vamurova.
Sika mapurisa ari kuti ivo gwaro iri rakakosha mukuferefeta kwavanoita nyaya dzakadai.
Saka gwaro iri rinozobetsera chete kana vanhu ivo vachinge vabatwa nemhosva kuti tione degree kana kuti udzamu hwekukuvazwa kwavakaitwa nevana. Harishandi pakuti vanhu vandosunga mapurisa andosunga vanhu vakarova munhu, harisi pasipo paroshana nokuti mazita akataurwa maallegations akatotaurwa. Saka vanofanira kuenda kundosunga vanhu ivavo vakataurwa kuti ndo vakarova munhu. Mukoma chokwadi ndechekuti hapana chikonzero chakati chikiti. Mukada kuona chikonzero chataurwapo na detective inspector vari kuti kwai takamirira medical report kuti tigowana kucomplete my investigations edu. But honestly speaking, kubva musi wakakuvadzwa munhu uyu, kubva musi wakarohwa nhingi jambe, kusvika musi wazoshayika papa vane nguva refu yokuti deva vachida kuenda kunosunga vanhu vakadai vakavasunga. But zvinoratidza kuti vanhu vasina basa nazvo, kana kuti zvunhu vanhu vavanoda kundosunga vacho vanotovatyawo nemhaka yekuti vanenge ane mapolitical affiliations avo avanenge vanawo, zvinogona kuafekta pamabasa avo.
Ko mapurisa akaenderera mberi achikweva makumbo sezvamuri kutaura, munenge makutora danho ripi?
Isu chati tagona kuita semagweta ndechokuti vakaramba vachipeva makumbo. Saizvozvo mukada kutarisa, takanyora tsamba tichiindisa kwaguto kuno vando kwakamekwa ripoti. Vakatiudza kuti aiwa nyaya iri kulaw and order kumasvingo, tikateera kulaw and order masvingo. Saka chatava kusara kuti tiite ndechekusumuka futi kubva palaw and order ipapo, tienda pamaofisi ava ari pamusoro. Kusvika tapedza taona kuti vose varatidza kuti havana basa nokusunga vana, tochiona kuti tosvika kumatarisei.
Iro ranga riri gweta vaMartin Mureri, vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, vari kumirira mhuri yavamawere vari kufungidzirwa kuti vakapondwa nevatsigiri veZANU-PF kumasvingo. VaMureri vanga vachitaura vari parunare kumasvingo kwakare. Magweta nemasangano anomirira vatori venhau munyika anoti hurumende inofanira kuteerera zvichemo zvevanhu apo inogadzira mitemo, sezvo mimwe mitemo iri kudzikwa nehurumende iri kuomesera vatori venhau pane kuvarerutsira pavanoita basa ravo. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu nevatapi venhau vaChris Mike vaudza musangano wekupera kwegore unoitwa nemasangano anomirira vatapi venhau pasi pesangano remedia Alliance of Zimbabwe MAZ kuti vatori venhau vakawanda munyika vari kutadza kushanda zvakanaka sezvo vachiri kumbunyikidzwa nevane masimba munyika. Vati chinosuwisa ndechekuti izvi zvinoramba zvichiitika kunyange hazvo hurumende yakabvisa mitemo yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act iyo yaishandiswa kumbunyikidza vatapi venhau.
Nokudaro nhasi tiri kuti tinotarisira kuti hurumende nevari kuparamende vachateererawo nyunyuto dzinobva kuvatapi venhau nevamwe vanoita mabasa ekodzero dzevanhu. Mumbiro remutemo rinopa kodzero dzevanhu kuvanhuwo zvavo nekuvatapi venhau. Nokudaro pakaita nguva dzekuti kune vanenge vachinyunyuta vachititambunyikidzwa, hurumende inofanira kuti inyatsoteerera zvakanakisisa nekugadzirisa pane pasina kumira zvakanaka.
Vamhiki vatiwo zviri kubuda mutsvakiridzo yavari kuita zvinoratidza kuti vatori venhau neveruzhinji vari kuda kuti mitemo mitsva yakaita seFreedom of Information Act neZimbabwe Media Commission Act ikwenenzverwe. Vamhiki vatiwo pachine mitemo yakawanda iri kushandiswa kumbunyikidza vatori venhau.
Zvakarari kuti imwe mitemo ichiripo yakaita se criminal code kana criminal law codification and reform act ichiri kushandiswa nevamwe mapurisa nevamwe vane masimba kudzvinyirira vatapi venhau.
Mukuru weZimbabwe Peace Project Muzvari Justina Mukoko vaudzawo musangano uyu kuti hurumende inofanira kuteerera zvichemo zvevanhu vachiti hazvibatsiri kuti hurumende iendere mberi nekuumba mitemo yakaita sePatriotic Act neprivate voluntary organizations amendment act sezvo zviri pachena kuti mitemo iyi haisi kudiwa neveruzhinji. Vatiwo mitemo iyi ichakanganisa zvikuru mashandiro evatori venhau nemasangano anoshanda akazvimirira.
Saka tiri kuona kuti kana chisungo ichi chikaita mutemo zvichanetsa kuti masangano akazvimirira nemasangano evatori venhau akanyoreswa sematrust zvichifanetsa kuti vashande zvakanaka. Zvinova zvatinoramba tichitaura kuti nzvimbo yekushandira inenge yanzidzikisweyi zvakanyanya zvinenge zvaakuita kutidzipa.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa mumazi vaNigel Nyamutumbu vatiwo mumwe mutemo wavasinga fare na o mutemo wakasa inwa ni mtungamiri wenyika Svondo Rapura we Data Protection Act vachiti nde mimwe mtemo inokanganisa mashandiro avo.
Isu mfungo wedu uri pakuti izvi zvapanana ne criminal defamation inova iyo yakabviswa pamurao pamutemo wenyika ne constitutional court yedu nedare guru redu munyika.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vakindness paradza vauza musangano uyu kuti havana zvavangataura pamusoro pedata protection act sezvo vati vemutemo vachiti vanhu vangadai vakataura nhunha dzavo paiumbwa mutemo uyu.
We are wasting time debating that because it's now in effect. Tingadai takadibeta before.
Vatiwo hurumende yava munangagwa inoteerera zvichemo zvevanhu vakati izvi zvinoradzwa nekushanda kwayakaita nemasangano ari mumazi pakuumba mitemo yakaita seFreedom of Information Act pamwe neZimbabwe Media Commission Act. Vatiwo mazi haifaniri kugara ichingochema-chema sekuti hapana zviri kuitwa nehurumende vachiti kubvira papinda hurumende yavo panyanga yakavhura masaisai ematerevhizhen nemaredhiyo vachiti vamwe vacho vakapiwa marezinesi vari kutadza kuenda pamhepo. Vati pamakambani matanhatu wakapiwa maresinesi ema eterevisheni maviri chete ndio achakwanisa kuenda pamhepo uye vachatorera mamwe mana avasina kudoma nemazita maresinesi. Mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Media Commission vaJasper Maposa vaudzawo musangano uyu kuti vakapa maresinesi zana nemakumi nomwe nemasere ekudhinda mapepanhau nenzira dzakasiyana-siyana asi makambani mazhinji ari kutadza kutanga basa nekuda kwekushaya mari. Vati izvi zvinoratidza pachena kuti makambani aya anoda rutsigiro rwemari asi vamhike vati makambani aya haafaniri kutorerwa marezinesi asi kuti anofanira kutsigirwa nemari nehurumende.
Kune vazhinji vari kutadza kufambisa mabasa asi kurudziro yedu ndeyekuti sezvo bumbiro remutemo richiti media kana kuti vanofambisa mashoko vanofanira kushanda vakasununguka, hurumende ine basa rekuona kuti chokwadi vanoita mabasa ekutepfenyura nekufambisa mashoko vapiwa zvikwaniso vanobatsirwa kuti vafambise basa iroro mberi.
Mutemo haubvumidze makambani ekutapa kana kutepfenyura nhau kuti atsvage mari kunze kwenyika uye mazi inoti mutemo unofanira kurerutswa kuitira kuti izvi zvikwanise kuitika. Inotiwo kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kunobatawo makambani enhau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reHouse of Representatives remuAmerica ratambira nhasi chisungo chinokomekedza bazi rezvemitemo kuti ripomere mhosva zviri pamutemo vaimbova mukuru wevashandi pamuzinda weWhite House munguva yavaDonald Trump vaMark Meadows yekuzvidza dare reCongress kuburikidza nekuramba kwavo kumira pamberi pekomiti iri kuferefeta zvakaitika musi wa6 ndira paUS Capitol apo pakaita mhirizhonga vamwe vanhu vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo. Dare repamusoro remSouth Africa ratura mutongo wekuti vaimbova mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma vadzokere kuJerry ndokuisa parutivi mutongo wakaitwa muna Gunyana wakanga wati vaZuma vaburitswe muJerry sezvo vari murwere. VaZuma ava nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe ekuberekwa vari kupika kwemwedzi gumi nemishanu zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva yekuzvidza dare apo vasina kutevedzera zvaidiwa nedare iri paiferefetwa nyaya yeuori wakaitika apo vaive mutungamiri weSouth Africa. Firimu rinodonongodza nhoroondo yemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa musarudzo yemutungamiri wenyika yemuna 2018 rinonzi President riri kutarisirwa kuratidzirwa mumaguta anoti New York pamwe neLos Angeles muno muAmerica nemusi wechishanu svondo rino. Firimu iri rakaitwa nemunyori wemabhaisikopu ane mukurumbira Camilla Nelson. Chikwata chaNelson chaive muZimbabwe muna 2018 chichizvionera pamuno sefodya zvose zvakatora nzvimbo musarudzo iyi pamwe nemumashure mesarudzo iyi iyo inonzi nebato ravachamisa yakanga isina kuchena uye yakabirirwa. Sarudzo za 2018 dzakauyawo panguva iyo vaive mutungamiri wenyika kwemakore anoda kusvika makumi mana Mushakabvu Robert Mugabe vakanga vabviswawo pachigaro muna 2017 nemauto ayo akavimbisa veruzhinji sarudzo dzakachena. Asi izvi zvinonzi nenhoroondo iyi hazvina kuzoitika sezvo mauto akazopfuura nekuuraya vanhu vatanhatu vakanga vachiratidzira mushure mesarudzo. Nelson uyo akaitawo zvakare rimwe firimu pamusoro peZimbabwe muna 2014 rinonzi Democrats akashandawo nemutambi wemafirimu ane mukurumbira uye aine mumwe mubereki anobva kuZimbabwe Tandiwe Newton mukugadzira firimu rinonzi President iri. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata sachigaro MDC Alliance mudunhu reNorth America vachawanda dzokora kuti tinzwewo pfungwa dzavo nezvekuburitswa kwebhaisikopu iri muNew York neLos Angeles.
Baiskopo iri kuburitsirwa kupi kuNew York?
Rinenge riri muma film house eNew York muswe chishanu. Baiskopo iri rinenge chitirwa pane inonzi Film Forum muNew York City. Layamele Monica Film Center kukune kwa Los Angeles. Asi muNew York rukuitwa pa Film Forum wozo yazwe rukuitwa ku Los Angeles pa Monica Film Center. Ndoo kulingo uchasiro kutivano. Vanenga waka ungana, vanenga waka zara ikoko.
Ziza kakoshera kutivano, wanga wachenda kunoona baiskopo hizi.
Kudzidza kukuru cha hizo kwezi kuitika muZimbabwe. Saka atisungo kuruzira vanawe Zimbabwe chiti. Wongu wanawe Zimbabwe tawa kuruzira kutivaende na uwandu wawu. Asi joo pao vamewe kutivano nyika. Zikuru sewe muno kutivawone. Zvakaitika kuZimbabwe muna 2018 kupirwa kuri pachena kwakaitwa sarudzo. Vanhu vakaona, dzimwe nyika dzikaona, vose ivavo vanokwanisawo kuzomira vachitaura nhoroondo iyoyo vachiitira kuti zvisadzokorodzwe zvakare zvakaitika muna 2018 zvisazofa zvakaitika zvakare masarudzo dziri kuuyawo zvikuru sei muna 2023. Vanhu vakataura vakawanda chitsotsi. Vanhu vakataura vakawanda kubirwa kwaiitwa. Vanhu vakataura vakawanda kuponwa kwakaitwa vana veZimbabwe musi waAugust 1. Vakamira vaine makamera avo vanga variko vachiona.
Pane vamwe vadzokora vari kuti nhoroondo iyoyi yebhaisikopo inongoburitsa divi rimwe chete reMDC Alliance chete. Munoti
magadziriro avakaita firimu iri jaye kuti hakuna anotombotaura kuti pane zvakawedzerwa kana kuti pane zvakaitwa zvisina kuitika, nekuti Mike Miller havana kushandisa inonzi nhoroondo iya iya yekuti munhu anenge achitaura zvinhu zvichiitika, munhu achitaura zvinhu zvichiitika. Apa ukariona firimu iri vanga vasingatauri, vanhu veZimbabwe ndo vaitaura, President Chamisa ndo vaitaura, vamwe vatungamiriri veZimbabwe ndo vaitaura, vanhuwo zvavo vanga varimo mufirimu imomo ndo vaitaura. Saka hapana pekuti ungati muzvare Camilla Nelson akawedzera zvisina kuitika kana kuti zvanga zvisipo. Ndo tinowanzoita madhokumendari mazhinji munhu anenge achitaura kuti zvakadai zvakazodai zvikazodai. Ipapo munhu anogona kuwedzera tumwe kuti zvinatidzire kana kuti zvibva zvadeya kuvava. Asi apa tinoona kuti manyorerwo akaitwa dokumendari iri ano anosiya pasina kana anofanira kupokana nekuti zvino zvaitaitika panguva yacho iyoyo vachizvitora ipapo vakangozviisa mudokumentari ravo.
Avo vanga varisa chigaro MDC Alliance mudunhu reNorth America vachawanda dzokora vachitaura vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Imwe nengo yekomiti yeparamende yedzidzo yepamusoro-soro inoti komiti yayo yakafambira dhongi rakaora kuZambia uko kwayainge yaenda kunotarisa nyaya dzedzidzo. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Komiti iyi iyo inotungamirwa na Mai Lindwe Maposa yakanga iri muZambia kubva musuwa 5 kusvika musuwa 10 zvita yagore rino nechinangwa chekudzidza zviri kuitwa nezvikoro zvedzidzo yepamusoro munyika iyi. Amai Maposa vachitaura mushure memusangano pakati pekomiti yavaitungamira nemutauriri wedare reparamende reZambia Mai Nelemuti vakati vaitarisira kudzidza zvakawanda murwendo urwu. Asi imwe nhengo yekomiti iyi vatorerai mwoyo veZANU-PF vati havana zvizhinji zvavakadzidza murwendo urwu.
Portfolio Committee yeHigher and Tertiary Education, Innovation, Science and Technology Development yakauya kuno kuZambia kuzoita tsvakurudzo kuona kuti zvatiri kuita muZimbabwe nezviri kuitwa muZambia zvakafanana here. Asi takaona kuti pari zvino vana vekuZimbabwe vari pano vari mberi pakukwanisa kuzvitsvakira mabasa akanaka nekuti tatoona kuti mainnovation hubs atovepo kare kuno kuZambia vakatotanga vhiki rapera kuita inonzi Ministry yeScience and Technology.
Moyo avo vanovamirirwa vebhoko yechireya mudare reparamende uye vari sachigaro wekomiti inoona nezvedzidzo yepasi vaudzawo Studio 7 parunare vari munosaka Zambia kuti kuvandudzwa kwedzidzo kuchapawo vanhu vese mikana yakaenzana kusanganisira vakaremara.
Tinoona zvakare kuti vanhu vanorama neurema vanofanira kunge vasingasiiwe kumashure zvakafananawo zvakare nevasikana nanamai vanofanira kupiwa kodzero dzavo dzekuti vakwanise kuendawo mudzimba idzo dzidzi vachiita maexperiments vachikwanisa kubatsirana nevanorama neurema kuti magariro avo asimukire panyika. Izvo zvinoita kuti vanhu ivavo vakwanise kupiwa kodzero dzavo dzakakodzera kuti vakwanise kuenderana pamwe chete nevaya vasingararami neurema.
Kushanya kuZambia kuri kutevera danho reZimbabwe remono wekuti muna 2030 nyika inenge yava nedzidzo neunyanzvi neumetura kana kuti technology. Nyika ikakwanisa kuita izvi inenge yava pachinhano chepamusoro kana kuti 5.0. Pari zvino nyika iri pachinhano chechitatu kana kuti 3.0 sezvo dzidzo yange yakanangana nekudzidzisa zvetsvakurudzo uye kusimudzira nharaunda. Hurumende yakatobuda negwaro rinonzi Zimbabwe Education 5.0, a catalyst for achieving Vision 2030. Mugwaro iri hurumende inoti dzidzo yemunyika yakasarira nekuda kuzvirango zvainoti zvakatemerwa nyika nevekunze. Asi vanopikisa vanoti uori nekutadza kutungamira ndizvo zvapanyika kuti isarire panyaya yedzidzo. Kuvandudzwa kwedzidzo yepamusoro uku kunotarisirwa kuti kuchapa vadzidzi unyanzvi hwekuti vakwanise kugadzira zvinhu zvinoshandiswa nevanhu zuva nezuva, izvo zvichaita kuti maindastri amuke munyika. Imwewo nhengo yekomiti yezvedzidzo mudare reparamende uye vari mumiri wenzvimbo yehwange mudare reparamende vaDaniel Morokela veMDC Alliance vanotiwa kuvandudzwa kwedzidzo yepamusoro kuchabatsira kwazvo mukuvhura mikana yemabasa.
Tinopedza dambudziko rekuti munhu akapedza chikoro akaita kosi or akaita diploma or degree otanga kutsvaka basa. Taakuda kuti vadzidzi vakagraduata votanga kuita mabasa vachicreata employment. Saka taakuda kuti mayunivhesiti nemakoreji vabatsire kuti kuwanikwe mabasa akawanda vachishandisa ruzivo rwavo kuti tivhuserere maindastri akabva aro anezvinhu zvakadaro. Saka hatichada magraduate anotsvaga mabasa, takuda magraduate anoita mabasa matswa.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr Takavafira Joe vanoti kuwandudzwa kwedzidzo munyika mutoro.
Tikatarisa muZimbabwe tinoona kuti zvinhu hazvina kugadzikana. Matongerwo enyika yedu akatsva guni somutakura nokureruka somusha watamwa. Hatikoshesi futi zveresearch Saka kunyangwe research zikaitwa hadzina kwadzinoenda dzinongo ita dust dziri ma offices dzisingachitori kuti dziende panozi pa implementation stage. Saka kure zvikuru kuti tifunge kuti tingadyidzana pfungwa tikazobudirira muZimbabwe.
Studio 7 anakwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya sezvo gurukota nane zvidzidze pamusoro muzina fundo Hamani Murwira vanga vasingadairi nare mbozha yavo kusvika taenda pamhepo. Asi vachitaura pagungano rekuparurwa kwekuwandudzwa kwedzidzo yepamusoro kuenda pamhando ye 5.0 muna 2019 pachikoro cheRobert Mugabe School of Education icho chiri pasi peGreat Zimbabwe University kumasvingo, muzvinafundo Murwira vakati zvinosvisa kuti uwandu hwevanhu vanoziva kuverenga nekunyora muZimbabwe uri pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana kana kuti 94%, asi vane ruzivo rwemabasa vari zvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana kana kuti 38%. Ndakamirira Studio 7 ndiri muLusaka, Zambia. Ndini Shingirai Madondo.
Chikwata chema Warriors chatarisana nematambudziko makukutu mugadziriro yacho yekuenda kumakundano eAfcon 2021 kuCameroon. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Vatambi vakawanda vane mukurumbira kusanganisira Mavericks nakamba weAston Villa nevamwe vangangotadza kunomirira nyika kumakundano eAfcon 2021 aya nemhaka dzakasiyana siyana. Murairidzi Aston Villa Steven Gerrard azivisa kuti nakamba achatora chinguvana asingatambire chikwata ichi mushure mekukuvara paibvi apo Aston Villa yakarohwa 1-0 neLiverpool. Nezuro nakamba hana kutamba apo Aston Villa yakarohwa Norwich 2-0 muCarroll Road, achinzi anokwanisa kudzoka munhandare kuita gadziriro nevamwe mushure mekunge zoro reKrismisi negore idzva radarika. Manager weMaurias vaWellington Mpandare vanoti vada kuti vatambi vapinde mukamba musi wa26 zvita kuitira kuti vatange zvine mutsindo gadziriro yeAfcon.
Totanga Christmas changopera kupinda mucamp nekuti vakomana kuSouth Africa vachapedza mitambo yavo musi wa23 December. Saka zvinenge zvakanaka kuti Christmas ichingopera kana musi wa26 chaiwo topinda mucamp.
Marongero avaive vaita aive kuti chikwata ichi chipinde mukamba kutanga nhasi, asi zvaramba nemhaka yekurwisana kuripo pakati peSports and Recreation Commission nevatungamiri veZIFA. Pamusoro panakamba Brendan Galloway wePlymouth kuEngland naMarshall Mnetsi weRheims kuFrance havasi kuuyawo kumakundano eAfcon aya nemhaka yekukuvara zvekare. Tiendai darikwa uyo anotambira Wigan Athletic kuEngland anoti haasiwo kukwanisa kuenda kuAfcon sezvo ari kuda kugadzirisa zviri kunetsa kumba. Tisingakanganwe Kama Billiard uyo akazivisa kuti haachakwanisa kutambira chikwata chenyika ichi zvekare. Asi vamupandare varongerwa kuti vaende kuSouth Africa kunoedza kutaura naBilliard kuti abvume kuenda kunotamba kuAfcon uku. Vamupandare vanoti pachiri nenguva yekusarudza vatambi 23 avo vavachaenda navo kumafinari emuAfrica aya.
23 ava vanodiwa mazuva 10 mutambo weCameroon Afcon usati watamba, saka ndipo achazobuda 23 vedu vachange vachimirira Zimbabwe.
Makundano eAfcon ari kutanga musi wa9 ndira achipera musi wa6 kukadzi. Zimbabwe iyo iri kurairidzwa naNomeni Mapeza iri mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano aya. Zimbabwe haisati yambodarika nharaunda yekutanga kubvira muna 1980 apo yakatanga kukwikwidza nedzimwe nyika. Sports and Recreation Commission yapa Maurias mari yekuAmerica inoita iyo zviuru mazana masere emadhora 800,000 yekushandisa paAfcon. Ndaka mirira Studio 7 Muharare, ndini Michael Kariati.
Anokonika ine mfaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri Washington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokufeya muchinzwa nhau dze isindebele.